Mangwanani akanaka vateereri, nguva dzava 6 tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wemuvhuro kubvumbi 2018. Makateerera kustudio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maawazi ndaishanda akawanda ari kunze kwebasa, ekuti kana ndaienda kumasotsi ndaikwanisa kudarika nguva dza4 kurongo dzekupedza basa.
Amai Grace Mugabe voendeswa kumatare nemumwe mushandi wavo.
Saka vari kunoenda vamunangagwa, vachinotenda China nekutibatsira kwayakaita nekuwedzera kutibatsira kwairi kuita. Saka vanotaura vanotaura, asi isu tichienda mberi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votanga rwendo rwavo rwekuChina.
Ratove dambudziko rekungofera vari muchadenga, nekuti ivo navamugabe pari zvino vangova semufanana, vangotofanana, hazvitisina kunyanya kusiyana.
Asi vamwe vanoti rwendo urwu haruna zvarunoburitsa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Amai Grace Mugabe, mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika varobert Mugabe, vaendeswa kudare labour court nemumwe mushandi wavo aive mutyairi vacolumbus madzinga, avo vakadzingwa basa. Vamadzinga vanoti vaishandiswa nguva yakareba vasingabhadharwe kunova kutyora mutemo wenyika. Kubva zvabviswa vamugabe pachigaro, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumhuri yavo, sezvo vhiki rapera amai mugabe vakati vanhu vaikorokoza goridhe vainge vari mupurazi mavo zviri kurambwa nehurumende. Kuti tinzwe nezvekuendeswa kumatare kwavo, tabata vamadzinga.
Ndaishandira ndiri kumazowe pabox 10 mazowe. Ndakatanga kushandira chikoro ichi musi wa 2 September 2013, ndikazomiswa musi wa 5 March 2018. Saka ndakashanda makore mana nehafu.
Chikonzero chei chamakamisirwa basa?
Handina kupiwa kuti chikonzero, asi kuti ndinongofungidzira kuti ndakatadza. Handina kuendese mwana waaifanirwa kuendeswa kuchipatara. Mushure mekunge motikari yandakanga ndapiwa kuti ndishandise yaita kafoti. Saka ndokubva ndataura ndaripota foti yacho kune maofficials avo, asi havana kugutsikana nazvo. Vakanga vachiti vanongonditi endesa mwana kuchipatara. Ndobva ndati ndofamba here nemotokari ine dhoo risina kuvharika rekumashure yakashama. Ndopavakabva vandikatira foni mukuru iyeye. Kubvo ipapo awa mangwana acho mande, ndakangonzwa ndakungonzi uchafanira kungori pano pabasa. Ndokubva ndangomiswa pasina piwa notisi yekunyora pasi, asi yakanga iri verbal saying yekuti wakumira basa.
Saka vaita izvi makazotora matanho api manje?
Ndakanomhangara nyaya yangu kune National Employment Council Educational Welfare. Ndo kwandakanyoresa nyaya yangu. Vaifanirwa kunge vakaserwa samoni rekuti paite hearing, asi hakuna wauya nenguva dza11 dzaifanirwa kunge nyaya yangu ichinzikwa.
Mapuwa here rimwe zuva rekuti nyaya iyi inganzwika rini?
Hongu tapiwa musi wa 10 April.
Ko mashandiro amanga muchiita anga akamira sei makore isaya?
Ndanga ndichishanda basa rekutyaira. Ndaitsvaira bhazi revana vechikoro kuenda kumitambo, kumasports, kumaeducational trips nezvakadero. Nemotikari dzimwe diki dzepachikoro kuita mabasa akangosiyana-siyana. Saka ndaya ndichishanda sadhiraivha.
Ko maipiwa here dzimwe mari sekuti kana ma senza mchita overtime maishanda ma hours akawanda zakadi
ma hours ndaishanda akawanda ari kunze basa sekuti kana ndaienda kuma sports ndaikwanisa kudarika nguva dza 4 o'clock dzekupedza basa zvekusvika kuma 8 kana kuma 9 ma Saturdays ndaishanda ndaienda kubasa ndisina mari yandaipiwawo yekombanishoni yeizvozvo.
Saka kwamakaenda kunomhanara vari kuti kudii nenyaya yemashandiro akadai?
Ndo zvavanga vari kutizvo paitwe hiyeri neakamirira kambani iyoyo wozotsanangurirwa kuti pane here zvanga zvisiri kufufirwa nemaareas anofanirwa kubhadharwa kana vachizenge vawirirana nazvo kana vasina venational employment council vati vanotorawo nyaya vachikwidzawo kulabour court kusvikira zvizenge zvagadziriswa.
Vaive mutyairi wavamugabe vacolumbus Madzinga vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika nhasi kuChina murwendo rwavo rwekutanga kushanyira nyika isiri yemuAfrica zviri pamutemo kana kuti state visit. VaMnangagwa vanonzi vaenda nemakurukota avo gumi nevemabhizimisi makumi masere. Vachitaura nenhepfenyuro yekuChina yeChinua vasati vasimuka, vaMnangagwa vati vanoda kuedza kukwezva vemabhizimisi vekuChina uye kutenda nyika iyi nekumiramira neZimbabwe munguva yose apo yainge yakatemerwa zvirango nenyika dzekumawirira. Vekunze ava vanoti vakatemera vakuru vakuru vehurumende zvirango nenyaya yekutonga nedemo, asi vakuru vehurumende ava vachiti izvi zvakaitwa nenyaya yekutora kwavakaita minda vachipa vatema vachitorera vachena. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vakapedzisirawo kushanyira Zimbabwe muna 2015 vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiri kutungamira nyika. Mukuzeya nyaya yerwendo rwavaMnangagwa urwu, Tabata Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANUPF inomirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza.
Hatiti unoziva kuti China ine tine history, tine nhoroondo neChina yekuti ndiyo yakatipa zvombo kurwisa muvengi zvehondo zvese zvakawanda zvombo zvaibva kuChina zvimwe zvichibva kuRussia kuCuba nekune dzimwe nyika. Even president vaMnangagwa vakanotirenda kuChina ende mauto edu mamwe majenero edu akanotirenda kuChina. Iye zvino patanga tiri pamasanctions apa taibatsirwa neChina. Saka mabhizimisi atirira kuita iye zvino pakunomutsidzira mabhizimisi atakambotanga aya mukuru weChina pakambouya kuno vaXi Jinping vakambouya kuno kuZimbabwe ndo mabhizimisi ava kuenda kunosaina kuti aiwa kachiuya ichiuya kuchiita basa tira makatangarira ndo saka vari kuenda kuChina nekuti China iye zvino ndopikie zvino handi vangari kukariba vachivhura gwenya rakasapotewa nemabhengi ekuChina rikavakwa nekambani dzekuChina ende iye zvino ndoiri kuvaka futi kambani iyoyo ndoiri kuvaka futi kuwange kuita kuti magetsi edu awande munyika munomu. Saka China yakatikoshera zvikuru seZimbabwe. Saka ndinotenda kuti vaMnangagwa vaenda kuChina.
Asi kana vamwe vari kuti China inenge iri kubatirira Zimbabwe Honorable Paradza kubva hondo zvayapera mabhizinisi avo ndo anenge ari kuwana chouviri kudarika Zimbabwe.
Aiwa ka tanga tiri pamasanctions 17 years tiri pamasanctions and China ndiyo yanga ichitibatsira patiri pamasanctions ipapo ende China usakangamwa kuti China neRussia ndo dzakatimirira kuSecurity Council saka hatizvikangamwi izvozvo. Saka vari kunoenda vaMnangagwa vachinotenda China nekutibatsira kwayakaita nekuwedzera kutibatsira kwairi kuita. Saka vanotaura vanotaura asi isu tichienda mberi zvavanotaura vaMnangagwa kuti vamwe vanongomukura vachiukura asi ZANUPF ichiti ishenda mberi ndo zvavari kuita.
Vamwe vari kuchema kuti vanenge vanyanya kubuda kunze uku vasingagadzirise matambudziko ari munyika.
Ndakutaurira kuti iye zvino izvi vari kusanganisa domestic policy neforeign policy saka vari kumhanya kuenda kune mari mari haisi muno muZimbabwe mari iri kunze ende vari kuenda kunze kunoti vari mabhiva nemabhizinisi uyai muzoisa mari dzenyu kuno kuZimbabwe kuitira kuti vana chiremba vari kuda mari ava vawane mari dzacho nekuti vakangoramba vari muno vachingotenderera vari muno pasina chiri kubuda hapana zvinenge zvii iye zvinezvi vanofanira kuenda kunotaura vanhu vari kunze kuti chiuyai Zimbabwe yanaka yava Zimbabwe itsva saka vanotaura vanongotaura zvavo hapana zvatingavaita asi ini sekuziva kwandinoita foreign policy yavo yakanaka zvikuru new trust yavari kuita foreign policy yakanakisisa zvikuru
sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezanup f inomirira makonde mudare reparamende vakindness paradza vari parunare kukariba asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoi mabhenge vanoti vamunangagwa vangwarire kufambira dhongi rakaora kuchina
dambudziko ratiopo zvinotondiremera kuti nditaure kukosha kwerwendo irworwo nekuti chikuru chatatarisana nacho pari zvino yanyaya yekumbeya mbeya yataingogara tichinetsana nayo navamugabe kuti vamugabe zvaita sekuti zvinovaremera kumbo aigara pasi munyika mavo kwemasvondo kwemazuva akati kuti vachitarisana nematambudziko enyika yavo vachigadzirisa zvinonetsa munyika saka ndisati ndatotaura kukosha kana kusakosha kwerwendo rwavamunangagwa vakanonga kuchina nyaya yatovapo ratove dambudziko rekungoswera vari muchadenga nekuti ivo navamugabe pari zvino vangova vemufanana vangotofanana hazvisisina kunyanya kusiyana ndoenda hangu mberi pamubvunzo wenyu chaiwo wamavhunzo wekuti zvakakoshera chii ndodaira kuti muri kubvunza kuti zvakakoshera chii nyika china pari zvino haisati yave yekunyatsobatsira nyika zvinonyatsooneka nekuti mukatarisa imi mabasa echina mamwe anonyanyozikanwa nevanhu muzimbabwe anosanganisira kuti vakavaka Zimbabwe Defence College iya iri muzhira yekuti kana tichienda kubhindura toda kundobata mazoe vakavaka iyoyo Zimbabwe Defence College nechikwereti nyika ichafanira kubhadhara chikwereti ichocho china zvakare yakazivikanwa nembiri yekuchera ngoda kwamarange hasi zvinhu zvekuti ndiri kungotaura zvinhu zviri mumusoro mangu nekuti pese pamukaenda nyangwe pagoogle mukangoti podipodi muchingojanya janyawo ipapo munoiona china ichibuda inogona kubuda iri jinani inogona kubuda iri mamwe makambani akangowanda wanda aichera ngoda zvinongoda dzakazoshayikwa kwamarange nyika ina kuwana rubetsero rwakakwana kubva kumangoda ayo china yanga iri mukatikati mazvo mukati nekucherwa kwemangoda ingadai yaishanda nevamwe vanga vanzi vari musangano revasori kana kuti ingadai yaitoshanda nehurumende yacho chaiyo kana kuti nevechiuto zvinozivikanwa naiyo china iyoyo ndokona kutoraudzira ndichiti pagwaro rakaburitswa nehurumende richinzi nderevanhu vaiburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo vanhu vanobuda sevanhu vatingati maindividual vakanyanya pagwaro iroro vanenge vari vanhu zvakare vekuchina makambani anobudawo akati nyanyei kusanganisira nemamwe anenge aine mari dzakanyanya serezonu dzakabudiswa vanenge vari zvakare vekuchina saka ndiri kusimba nemhosho yekuti kuenda kwavamunangagwa handifungi kuti kune zvakunonyanyobetsera nyika kana iyo china ichinge ichida kuramba ichidyidzana nezimbabwe china inogona kutouya vekuchina vanogona kutouya muzimbabwe vozvionera nemeso avo
saka semaonero enyu chii chingada kuitwa nezimbabwe kuti ikwanisewo kunyatsokwezva vanotanga mabasa kubva kuchina sezvatiri kuona zviri kuitikawo munyika dzakaita sana ethiopia idzi
kuti mukwezve vanouya kuzodyara mari dzavo uyezve vanouya kuzotanga mabasa chinodiwa mabasa amunoita mumba menyu kwete kuti kumbeya mbeya muchivataurira kuti tichaita izvi zviri kuitika pari zvino kunonzi kuvimbisa kufamba muchivimbisa muchiti hatichadai todai aiwa kamabasa akanaka anooneka nekuitwa haonekwi nekutsaurwa
tiri kuonawo kuti pane zvimwe zvitoro zviri kuvhurwa nevanhu vekuchina zviri kutengesa zvinhu zvakachipa zvikuru asi vamwe vachiti hazvinyanyogare hazvikanganisewo here upfumi hwenyika dzakaita sana Zimbabwe dziri kubudirira
vazulu panyaya yezvinhu zvinotengeswa nenyika dzekuchina chiri kutodiwa kana tichitaura pachirungu tinoti protecting our own local industries chiri kutodiwa handi kuda kupembedza kuti maChina auya achizofura zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakawanda nekuti imwe yacho kumwe kwacho kuita kukurasirira pachirungino ndi dumping nekuti zvimwe zvacho hazvina vatengi kwazviri kubva ikoko. Zvinongonza ave kunoku vanoda zvakachipa wotenga nhasi wotenga bhurugwa nhasi mupono wakatarisa rimwe divi mupendero wabva watibamba waritsveka ipapo ukatoenda kuchitoro kwacho kunenge kwakanyorwa kunzi hatitenderi kuti kana ukatenga udzoke nazvo izvozvo. Chinodiwa kuti hurumende iite ichitungamirwa naye vamunangagwa kana ani zvake achange ari kukumberi ikoko inhau yekuti vamutse vamutse maindastry yedu muZimbabwe vamutse maindastry kukadoma vana David Whitehead ava vamutse maindastry kupi kupi kwaari kunana Willowshaw kuku muHarare vamutse maindastry kubhuwayo vamutse maindastry kugweru shangu kubhata uku bhata ngaigadzire shangu zvaitwa izvozvo zvinogadzira mabasa zvagadzira mabasa zvinosumudzira upfumi nekuti maChina vanouya votora munhu mumwe chete vavanenge vachishanda naye pamwe pacho vanotoshanda vega tora munhu mumwe chete wemuZimbabwe vavanenge vachishanda naye vachimubhadhara mari shoma shoma hazvibatsiri hazvibatsiri zvachose upfumi hwenyika zveupfumi huri kuda kutogadziriswa kuburikidza nekuti maindastry edu amuke nekushanda vanhu vawane mabasa.
Nyanzvi mnyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg.
Tochimbokupai misoro yenhau muchidimbu. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nemasere ane mazana matatu negumi nevaviri vainge vanyoresa kuvhota kusvika musi wa26 kurume. Vanhu ava vari kuenderera mberi vachinyoresa kubva ZEC zvayamira kuenda pedyo nemisha yevanhu ichienda kunonyoresa vanhu kuti vavhote. Kunyange hazvo chirongwa chekuenda pedyo nedzimba chakamira, vanhu vanokwanisa kuramba vachienda kumahofisi eZEC ari mumatunhu mavo kuti vanyorese kuti vagovhota musarudzo dzegore rino. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nevaviri vafa, vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu nevatatu vakakuvara mutsaona dzemugwagwa munyika yose pazororo rino reEaster. Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti tsaona zhinji dziri kukonzerwa nevatyairi vanenge vachimhanyisa motokari dzavo nevamwe vanenge vachida kupindira dzimwe motokari dzinenge dziri mberi kwavo.
Ongororo yakaitwa nesangano reQuantum Global Research Lab iro rinoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika dzemuAfrica panyaya yekuezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizimusi munyika iri kuratidza kuti Zimbabwe ichiri kutatarika kuti ikwanise kuezva vekunze ava. Muzvinafundo Mutuli Ncube vanhu vachizvarwa cheZimbabwe ndivo chipanga mazano musangano reQuantum Global Research iri. Izvi zvakabudawo muongororo inonzi Africa Investment Index 2018. Nyika dzinonzi dziri kuita zvinounza budiriro dzinosanganisira Morocco, Egypt, Algeria, Botswana, Cote d'Ivoire, South Africa, Ethiopia, Zambia, Kenya neSenegal. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi mana nemashanu panyika makumi mashanu neina dzemuAfrica dziri kutatarika kukwezva vekunze. Dzimwe nyika dziri kuita zviri nani dzakafanana neZimbabwe dzinosanganisira Central African Republic, Liberia, Somalia, Eritrea, Equatorial Guinea, Gambia, Sierra Leone, Guinea uye Sao Tome nePrincipe. Ongororo iyi yakaburitswa kumucheto wemusangano wevakuru vemabhizimisi wakaendwa masvondo apfuura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musangano uyu waitirwa kuCote d'Ivoire. Global Quantum yakambobatsirawo vaMnangagwa kusangana nevamwe vakuru vemabhizimisi kubva kuSwitzerland kumucheto wemusangano wekuDavos munandira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwe maonero avo.
Kuti zvinokutorera nguva yakareba sei. nezvimwe zvavanenge vachitarisa kuti vagadzirise report yavo. Ndosaka tichiona Zimbabwe iri pa number 45 out of 54. Ndinoona vanenge vachitarisa nyika dzemu Africa. Asi chimwewo chakakosha chekuziva ndekuti report iri rinobuda kamwe chete pagore. Zvireva kuti uongororo nehwengeredzo zhinji yavanga vaita inobata zvikuru sezvaiitika muna 2017. Saka haisati yakwanisa kuti vange vachikanda ziso ravo mune zvishoma zvaiitikawo muna 2018 zvinokwanisa kunge zvichishandura pamire Zimbabwe.
Pavari kutaura kuti pamire Zimbabwe apa panogona kushanduka, zvii zvinofanira kuti zviitike kuti pashanduke?
Chekutanga, panofanira kunge pane mitemo yakatsetseka inotsanangura kuti vane mabhizinesi avo kana vaunza mari yavo zvikuru sei mainvestors, iyi mari yavo inenge iri safe. Chechipiri, panodiwa kunge kuti tione kuti hurumende iri kuchinja here mitemo yayo yakafanana neindigenization. Sezvavaitaura kuti muna April munomu indigenization inenge yangosiya maminerals maviri chete, platinum nediamond. Panodiwawo yatingati confidence inoenderanawo nezviri kuitika mumatongerwo enyika. Dambudziko rataita ndira kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaMugabe vangava vane unyanzvi mukutukirira vamwe, mukutandanisa vamwe, mukushungurudza vamwe, zvekuti panga pasisina yatingati confidence munyika yeZimbabwe kubudikidza nekuti wanga usingazive kuti zvinhu zvako zviri sefu here kana uri an investor.
Tsvakurudzo nehwengerudzo yavakaita iyi zvinosiya Zimbabwe yakamira papi?
Vapepeti ava nevagadziri vemaripoti avakaita sana kwandamo vanhu vanoreketedzwa zvikuru munyaya dzekuongorora upfumi. Saka zvinoratidza kuti nyika yedu ichine basa rakawanda rekuita, kuri kuti tiri kufanira kukwezva vekunze kuti vauye nemari dzavo, nekuti chinotisvitsa panumber 45 ndo zviya zvandaa ndichitaura, zvinhu zvakada kufanana nehuori, zvinhu zvakada kufanana nekuti unononoka, kuri kuti wada kuti iwe uvhure bhizinesi rako muno munyika uno. Zvinotora nguva yakareba kubva paunotanga kuisa bepa rako rekutanga uchiapply kusvika wazobvumidzwa kuti upiwe rezi. Saka zvinhu zvese zvakadaro ndo zvinozoita tidzike kunumber 45. Ndo zvinhu zvinenge zvichifanira kugadziriswa kuti tinge tichikwirawo, kuri kuti kune dzimwe nyika dzatinoziva tinozva kuti vana na Rwanda zvinokwanisa kutora kana 3 hours kuti mapepa ako anga achifambiswa mumahofisi akasiyana siyana uchikwanisa kuzokwanisa kubuda nerezinesi rako. Saka zvinhu zvakadaro ndo vanhu vavanenge vachienzanisawo navo kuti kana ava vachitora 3 hours imi muchitora mwedzi mupfumbamwe, zvoreva kuti muZimbabwe munonetsa kuita business.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu chatinotarisa nenyaya dzesarudzo, sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai, tichange tichiita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo idzi, vavhoti uye masangano akazvimirira ari kuongorora sarudzo. nasi itine urukuro na mzware Linda Masarira au variku kuidza kuwa nengu edare paramende ya Harare Central waka jimirira.
Katiro yangu yesaruzo regori lino ilu famchakanaka ndiri mzimai wechibiki asino Maria Kawanda uye arukushubatira we egani nea manesha mwaru jumetuwa jiso matem senzi mkatime kampeini asini noti nyokuona ukwanjukita ni progress ili mkatime kampeini zirukufafa neti njukita ma door to door campaign swakari nishibatira wawari kutambu ziko umu community mangu wanenge watisiriku batu wawo swakari na haka wachimbu nikiduro uko ziru dhavo nishiono swakwa nisoko wano access kumagweta nezu njakango daro daro parisu ino njukuro nga mutambo we fundraising we nabu uchangi wachitua mafika notera kutiti raise omari kutiti batire vana yuko Harare Children's Home padaka tanga gore rino na ndaka mboshedera pa campaign yakuti pane mabhuku akawanda tibatsire iwo muti donetere kuti gone kuendesa kuzvikoro nema orphanage akarisara Harare Children's Home kune vana vasina mabhuku ekurava ekubereka kuti ma library edu chaiwo Harare Central hatisina mabhuku saka ndine zvinhu zvizhinji ndirikuita mukati meHarare Central constituency randiri kuzova ndichipinda musarudzo mugore rino ndakatarisawo hangu nesupport nekuzikanwa kwandakuitwawo nekukurudzirwa kwandirikuitwa nevagari vemuHarare Central ndiri kuona zvichifamba zvakanaka.
Saka pamunenge muchitaura navo vari kuti zvimwe zvichemo zvavo ndezvipi?
Zvichemo zviri mukati meguta reHarare Central chekutanga kunyanya inyaya yemvura. Mvura inonetsa maavenues vanotambudzika tikasaro maavenues vanhu vanogara maflats ekuti hakuna mabhoho vanhu vanototambudzika kuti vave vachiwanawo mvura iriyo nyaya yandakamboendawo zvakare nayo munandira kukwameya ndichinobvunzwa kuti zvoitwa sei ndikazonyorera zvakare kwaminister of local government ndichiti timbosangana navo kutiona kuti nyaya iyi yemvura yogadziriswa sei asina nhasi havasati vandipindura musvondo rino ratiri kupinda ndichadzokera zvakare kunobvunza kuti tichange tichikwanisa kutizoonana navo rini kutiona kuti nyaya iyi inogadziriswa sei yemvura notinoona kuti city council yedu yemuHarare neminister of local government vanoitara kukandidzirana nyaya yemvura kuti ari kuresva ndiani asi izvo chiri chinhu chakaibwa nekuti ini semugari wemuHarare Central handifani kushaya mvura. Mvura ikodzero yangu iri mukumbiro remutemo. Tinoona zvakare kuti dambudziko riri kuramba richiwanikwa nekuti mitemo yedu muno muZimbabwe haisati yanangiswa nekumbiro remutemo kuti kodzero dzevanhu dzigone kuita sei kuno respectwa dzichigadziriswa zvakanaka. Umwe dambudziko zvakare riri muHarare Central inyaya yedrug and substance abuse yekuti vana vechidiki havasisina mabasa havana kwekusevenza havana chekuita saka vana vazhinji vari kuswera vakagara pasoma bridge vachimwa zvinodhaka vachimwa vana bronke ivavava nekubhema hanje chiriyo chimwe chinhu chatiri kutoshanda nacho kuti tionesana kuti tingavake sei anonzi madrug rehabilitation center achazokwanisa zvakare kuti kana vachinge varehabilitatwa vana ava tovadzidzisa kuitawo maprojekt togona kuvatambidzawo homwe yekuti vagone kutanga kuzviriritira saka pane zvino chiri kutsvaga vanhu vekubatsirana navo kuti vagona kutifunda kuti tikwanise kuti project iyi ibudirire zvakare na ma problems kufamba chaiwo kune dzimwe nzvimbo nekuti hakusviki makombi saka zvichemo zvakawanda zviri muHarare Central ndizvo zvekuti vanhu vari kuenda kumabasa havasi kuhora vashandi vari kumbunyikidzwa hatingazvipedze zvichemo zvacho kunyanyawo nechemari kuti vanhu vari kutambudzika vanopedzisa vanhu vakupedzisira vachitenga mari nezvo zvakangodaro daro.
Tichitarisawo takaona iro svondo rapera iri muchiita musangano nevamwe vepovho vayava munoshanda sei navo?
Ndakangoendawo kunokurudzira vechidiki vava vati vada kusimukawo kuti vagopindawo musarudzo regore rino sezvo ndiriwo umwe ari kumhanyawo mukati mesarudzo iri handisi umwe wepovho asi kuti mune munin'ina wangu Vongai ari kumhanyawo musarudzo iyi kuHatfield ndomuti munin'ina nekuti munhu akatanga kuya kwandiri achibvunzawo advice achida kuoneswa kuti ozviitawo sei saka ndinomukurudzirawo apo nepapo paakanditawo sisvi ndawana vanhu vekubatana navo kuti tipinde musarudzo ndikati aiwa handichauya kuzokukurudzira saka ndosana ndaendawo kunokurudzira vandiri kuzivawo nevandakambobatawo navo tichiri kuita activism yekushedzera kuti vamugabe vachibve pachigaro muna 2016 vari mukati mepovho iyoyo ndikati unowo semunhu wechidiki zvakanakawo kutoenda kunokurudzirawo vechidiki varida kupinda musarudzo tagadzirise nharaunda yavo.
Awa angwari mzare Linda Masarira varuku gwiza musarudzo zenengwe dare paramendi ya resentro waka jimiri za vangwari parunare muarare. Sezo mbwa idea pera rigaiti mbotari samsure na ushakare amai Grace Mugabe voendes kwa kudare ne mumwe mushandi wavo mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa votanga rwendo rwavo ku China. Taba, tashuka kumagumo, ichirongwa chedi cha nasi. Tunumimba kuchimuchange mwini zuzakare maniroa nasi na 7 PM. Anuko ni kaini mfaro njini, Blessing Zulu Nchiti. Musikwere zwakanaka, ndukusia imina Chris Gande, munaudze Isindebele.